Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vyapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Vadzidzi vakawanda vopinda kuratidzira muAmerica vachishora Israel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nhasi ratanga kunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuti chirango chekutemera vanhu rufu chibviswo here kana kuti kwete mubumbiro remutemo kana kuti death penalty abolition bill. Dare remakurukota rakatotambira chisungo chekuti chirongwa ichi chibviswe Zimbabwe ikaita izvi inenge yave pakati penyika makumi manomwe neshanu pasi rose dzakabisa chirango ichi. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara havadi chirango ichi sezvo vakambotongerwa rufu munguva yehondo yechimurenga vakazopona nepaburi retsono varegererwa. Pari zvino pane vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakamirira kuurayiwa mushure mokuponda vanhu. Asi Zimbabwe yakapedzisira kuuraya munhu ainge atongerwa rufu muna 2005. Vazhinji vanozongoguma votongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvomutemo vari nhengo yeZANPF vaEnergy Mutodi.
Nhasi uno parliament yanga iri kukadoma mukubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanoda here kuti mutemo wekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urande uripo. Saka takwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndandiri mubhindura tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mutemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maetenzi iwayo ari kuwanda saka tikabvisa mutemo zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachiwanda kwozotiwo vamwe vangu vachiti aiwa ngatibvisei nekuti hazvina zvazvinotinda. Pasi rese pane mukurudziro yekuti mutemo wonge uchibviswa. Saka ndomataurire anga achita vanhu isu semamembe eparliament atichingonota tichingonyora pasi zvakarudzao.
Saka muchibva kubhindura chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tiri mumbare pasodati hall tozobva toenda kudembotombo kumarondera tozobva toenda kwamutare tozoenda masvingo ene vanga vari mukadoma vachange vachienda from Kadoma vachaenda kugweru voenda Bulawayo voenda kubedbridge ndo mafambiro atichange tichiti.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende munenge maakuzoitawo se ndeapi mamatanho amunenge muchazotorapa?
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu tinozoenda nadzo kudare reparamende tonopresenta ripoti yedu then dare reparamende rochiona kuti ati matanho aringatora eedza kugamuchira bhiri iroro kuti richitwa mutemo kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage nekutaurwa muparamende. Saka ine tende yangu vaprocesi yekugadzira kuti mutemo yo uchiitwa kana vanhu vati ngaisemi ngaibviswa inobva yabviswa then totiita kuti kuve nemutemo mutsva wokuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu. Asi kana zvanzi zvaramba uripo hapana kwazvinozivi zvinokugumira ipapo.
Sachigaro vekomiti ya paramende inoona nezvemutemo vari nengo ya ZANU-PF wa Energy Mtodi vange vari parunare kubindura na Blessing Zulu we Studio 7. Mukuzanya ii Blessing abatawo mmiriri weziwa resekwa mudare reparamende vari nengo ya battle inopikisa re Citizens Coalition for Change va Edwin Mshoriwa avo vakatanga kusimudzanya ya ikuti chirango ichi chibviswe mudare reparamende gore rapera.
Tinotarisira kuti vanhu veZimbabwe vachagumirana nedanho ratakatora rekuti dai chirango chekutonerwa rufu muZimbabwe chibviswe mumutemo yenyika munomu nezvikonzero zvekuti kuuraya munhu hakuna kunaka kuti nyika inge iriita basa rakadaro. Saka tinongotarisira kuti vazhinji veZimbabwe vachatsigira nyaya iyoyo, nekuti chatinoona ndechekuti mutemo wekuuraya vanhu hausi mutemo wagara uri wedu isu vanhu vatema, asi mutemo wakaunzwa nevachena pavakauya vakauraya mbuya nehanda vachishandisa mutemo iyoyo, uye nemafreedom fighters zedu vaiurayirwa vachitongerwa rufu. Saisusu nyaya yekutongerwa rufu haisi iyo iri maringe netsika dzedu sechivanhu.
Asika kare vanhu vaida kupandukira madzishe vaiurayiwazve vamushoriwa, munoti zvakauya nevarungu sei?
Pane nyaya yekuenda kuhondo yekuti vanhu vanofa nguva dzehondo kuchirwiwa, asi nyaya yekuti kana vanhu vakange vaita mhosva dzavo vakanga vasinganzi vaurayiwe. Nekuti kugara kwedu tinotarisa nyaya yekuti vafara vacho vafirwa vanoda kuripa. Tinotarisa zvakare kuti zvinobatsira here, nekuti dzimweni dzenguva panotongerwa munhu rufu anotongerwa gore rino, asi anozonzi aende kunourayiwa pamwe kwapera makore kana 10. Nepo munhu iye anogora kunge agadzirika pfungwa dzake, ave munhu akanaka, dzimwe nguva vamwe wacho totozwanenge vatotendeuka vari majeri momo.
Ko, vamwe vanoti chirango ichi chikabviswa, vamwe vanhu vanenge vaakutoita chidokwa dokwa chekuita umondi?
Hadioni sekudaro. Chamunofanira kuti murangarire nekuziva ndechekuti havasiva even mutemo uripo ezvinezvi wekuti vanhu vanotongerwa rufu. Hausi mutemo unotongera vanhu vese rufu. Vanhu vanotongerwa rufu munyika yeZimbabwe varume chete vane makore 21 kusvika 70 years ndo vanokwanisa kutongerwa rufu. Vakadzi akaita akaponda munhu sei hakwanisi kutongerwa rufu, ane makore 70 zvichikwira hakwanisi kutongerwa rufu. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes, tinenge tabvisa, asi hazvirevi kuti munhu iye akuzienda kumba anotopuhwa mumwe mutongo yakaomarara inotoita kuti vanhu vaizi vatadze kuti vaite nyaya yekuponda vanhu.
Nengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaEdwin Mushoriwa vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Apo vamwe vana vechikoro vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi, mapurisa azivisa kuti pane kombi yemhando yeToyota Quantum yange yakatakura vana vepamutero High kwaGutu yaita tsaona mumugwagwa weHarare Bide Bridge pedyo neChivhu. Mumashoko kuvatori venhau padande mutande reX, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kombi iyi yapiduguka katatu mushure mekunge muchairi atadza kuti irambe iri mumugwagwa. Vana vose vange vari mukombi iyi, kusanganisira muchairi nemumwe mubereki, vaendeswa kuchipatara. Zvichakadaro, hurumende iri kuenderera mberi ichimanikidza pezvikoro kuti vatambire mari dzemunyika dzeZig panobhadhara vana mari dzechikoro, kwete mari dzemuAmerica chete. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo vamhike vaudza bepanhau reHerald kuti veReserve Bank Financial Intelligence Unit vachange vachishanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vakuru vezvikoro mukuferefeta zvikoro zvinonzi zviri kuchikora kuridziro iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Associations of School Development Associations and Committees vaBani Manokore.
Kuma nivyo zakaita hongu apo nepapa apu tanga paile matambi jizwe kiti kikore zaka zikutambi ya mari kuzi kama iti mari kuzi chete wazila tambi ya mari genyele batu nyango tima mapoket ema ishu zakadari kikore zese kutawana choka adi nyema investigation za shaita ni matapinga waku imbreka both our currency respecting it as well meni vile US, meni US dollar waru kubereke anenga auya aine US dollar wanamtendera kuti abhadhare kana achida hake kubhadhara nei vine US dollar mubereki ane local currency yedu yezidi ari kubvumirwa kubhadhara mari iyoyo nekuti mune mari yakatenderwa iri pamutemo.
Ko chii chiri kupa kuti vezvikoro vati vari kuda mari yekuamerica?
Nyaya yanga iripo yanga iri yekuti kwatiri kuwana magoods and services kwezvinhu zvakasiyana vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo muunited states dollar tinotenda nedanho ratorwa nehurumende rekuti kana aizvin tikaenda kumaservice station iko zvino mari yedu yezidi yakunzi ichenge saka ndinoidambudziko redu hombe ritangira kugadziswa kubva ipapo nekuti kana kupetri nekudhizili kana kukaramba kuchitengeswa nemari dzekunze dzeamerica idzi zvinoramba zvichikanganisawo avo vanopamba maservices nekuti vanenge vachidawo mari dzekunze kuti vatenge petri nemhine mabhizinesi nekuti aite basa ravo.
Asi pane vasungwa here kusvika pari zvino? Tiri kunzwa kuti hurumende iri kuti iri kuda kuendesa vekufinancial intelligence unit kubva kuRBZ nemapurisa.
Kutaura kwatikuita kuite zvino hapana atiwasunga ba. Chandinofanirwa kuziva vavanganani vedu taritare mari izvizvi inobhadharwa ns imari inochajwa nevabereki vaigara pasi vabereki vanobvumirana mari dzavanofanira kunge vachibhadhara temu netemu dzoapruvhwa napermanent secretary kana dzaapruvhwa dzoiva dzobhadharwa saka padziri kubhadharwa apa kana dzava kubhadharwa ndosati patikuti paya ane mari yekunze anokwanisa hake kubhadhara rudi mari yekunze anobhadhara ari kubhadhara rudi mari yedu yemuzimbabwe obhadharawo kusvika apo hurumende paichange yakuti US dollar harichashandi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Associations of School Development Associations and Committees vabani manokore vange vari parunhare muHarare. Hurumende yawedzera mutero wekutumira mari yemadhora ekuAmerica kuchishandiswa madande mutande ichibva pachikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% ichienda pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Kutumira mari yemunyika yemazig kucharamba kuine mutero wezvikamu zviviri muzana kana kuti 2%. Vezvemabhizimisi vape nenguva vachikurudzira hurumende kuti ibvise mutero iyi sezvo vari kuti inowedzera mitengo yezvinhu. Dzimwe nyanzvi dziri kuti kuwedzera mitero iyi kuchaita kuti vanhu vasade kushandisa mabhanga sezvo zvichizovadhurira kutumira mari. Mukuzeya nyaya iyi, Tabuka Nguve weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vesangano reCommon Markets for Liberal Solutions.
Chokwadi ndechekuti ukaona hurumende ichingoti kana yakuda kutsvaga mari inowedzera mitero zvinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hahuwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzokuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera mashandiro eindastry kana kuproductivity kana kumaexport mutero zvinhu zvinongoitwa nemunhu ane wetsimbo mudeka anongowedzera mutero kubva ku 1% kusvika ku 2% zvinokonzera kuti expenditure consumption idzire nekuti vanhu vanenge vakutya kushandisa mari dzavo.
Tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa keshi. Munozvionawo sei?
Tiri kuona kuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers kuedza ipokeshi pana omari nana inbox nezvakadaro. Vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa maRT mabond nekuti mashandisirwo anoita maelectronic transfers aka jendera kumajestuwa anga wangi zunguti anga haunda mari ya kaunda mkati
kukwiza kwe mitero ii akusikuzo kwanzirao kukwira kwe mitengo ya jine
masindiro akaita mari ya kumajestuwa United States dollars mari ya majestuwa machinjiro anoita mitero kana udamu wacho kana uremu wacho ana sanjizina ya kukwira nekuti inflation inokalkulatwa nemaus dollars haifani kunyamuchinja nekuti dollar riri stable ndo saka nechiti chisu us dollar riri stable ferise reserve kana storage value
avo vange vari Joyce Ngwenya nyanzvi yezveupfumi inoshanda nesangano recommon markets for liberal solutions vachitaura parunare vari kuHarare naTapuka Ncube westudio 7 Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti rine chivimbo kuti vanhu vachashandisa gwaro raro rarakanyora rekuti vanhu vazive kana nhau dziri dzechokwadi kana kuti manyepo rinonzi Guide to Fact Checking and Information Verification. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Musowere kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekutenderedzwa kwemashoko enhema, asi mapurisa anombosunga vanonzi vanofambisa mashoko ekunyepa kunyange pasina mutemo unovasungira kuita izvi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo.
Zvakananga chirongwa ichi ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe mwaka nenguva runosangana nemashoko akawanda zvikurusa mumasaisai ezvekutandarira anova iwo esocial media mavanokwanisa kunge aisangana nemashoko ekunyepa kana vasina zviga zvinovadetsera kuti vaone kuti dzinhema idzi chokwadi tinopesa zvovhiringa uvepo hwechokwadi uyezve zvovhiringa kuita sarudzo kana kuita madecision anenge achinge akatsikirira pachokwadi.
Saka imi munenge muchibatsira sei apa? Mungatiudza kuti urongwa hwenyu hunenge munhu anga akwanise sei kuziva kuti ichi chokwadi aya manyepo?
Chekutanga ndechekuti tinotopinda mumatunhu tonge tichigara pasi tichibetsera kudzidzisa mumatunhu tichifamba pakumwe chete nevanenge vachinzwisisa nyaya dzemasaisai yamazuva ano inova technology and ICT. Uyezve chechipiri ndechekuti mukufamba umu takagadzira ruvaro rwedu rune nhano dzinokwanisa kutorwa nemunhu kuti aone kuti ichi chokwadi kana kuti kwete. Tapedzera kudaro takasvika zvakare kuenda mune vanoita basa rekufambisa mashoko zvakasarudzika vanhu vaive vatapi venhau. Tikaenda zvakare tikandovapa nhano dzakadaro kuti zvokwanisa zvidai rwaro runowanikwa mumatandirutandi takabva tarubudisa pachena kuti aninani zvake anoda kurushandisa anga achirushandisa. Kechitatu kana yokukiupedzira ndekekuti tiri kushanda pamwe chete nevanoona nezvemitemo nevanoona nezvemapazi ekufambiswa kwemashoko kubva kune vamapurisa vanofambiswa zvemashoko kuenda kune vana mutsvuchisi kana kuti kumadzikare edu edzimhosva
mungatsanangura
kuitira kuti pavanenge vachiona vave nemuonero umwe chete kuti zvinokwanisa kuitika chaizvo chaizvo ndezvipi. Chatisingarini ndechekuti pange pachiwanika paane mukaha wechokwadi nemanyepo kusvikira hurumende yopindira ichitirega tishandise simba kuti tinge tichiona kuti vanhu havashandise havatendedze mashoko emanyepo.
Iwo mashoko ekunyepa aya anenge achibva kupi kunyanya?
Mashoko ekunyepa anobva kuvanhu vakasiyana-siyana. Pane vanomafambisa vasingazivi, vanokozeka vanomaita vachizivi, vanogara pasi. Dzimanhundira mutume dzinogara pasi kutoti tatimbomwaya unye mumvura inomova nedunhu.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vagari vemuguta guri rekinya re Nairobi vari kuchema chema kuti zvimwe zvizvarwa zvechina zvave kungovaka dzimba dzemudurikidzwa panzvimbo dzavo zvisiri pamutemo. Vanoti dzimba idzi dziri kuvakwa pasina migwagwa kana pombi dzemvura nedzinotakura tsvina. Vagari vari kuchema kuti vekuchina ava vari kuita uori vakabatana nekanzuru yavo. Sangano re World Health Organization riri kukurudzira vabereki munyika kuti vabaise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kusanganisira dzegwirigwiti, mhetamakumbo nedzimwe. World Health Organization yaburitsa izvi padande mutande rayo reX ichiti vana vasina kubayiwa nhomba idzi vanokwanisa kufa nezvirwere zvinokwanisa kurapika. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti vana 35 vakafa mumwedzi wapera nechirwere chegwirikwiti nemahumunya kuMashonaland West. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mjiri vaudza Studio 7 kuti chikwata chavakatumira kunoferefeta nyaya iyi chadzoka uye vamirira kuturira munyika zvakaitika. Mukuziya nyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwe divi ravo pakubaya vana nhomba.
Nekuda kwenhomba pasi rose kusanganisira nyika yeZimbabwe, takwanisa kuita vana vakawanda zvikuru vanodarika chidimbu kana kuti percentage inosvika 80% vakukwanisa kupemberera kusvitsa gore vari vapenyu. Zvakaonekwa kuti nhomba haina njodzi uye nhomba inokwanisa kuraramisa vana. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe inoi kubva kuma1960 chaiko, vana vakange vachibayiwa nhomba yekudzivirira zvana porio, zvana mbudzi nezvimwe zvirwere zvese zvaionekwa zvaibata vana. Izvo zvakaita kuti tikwanise kuraramisa vana vakawanda zvikuru. Zvinhu zvinorwadza kuona makore ati kurarama anhasi tichirasikirwa nevana, kunyanya-nyanya vari pamakore ari pasi pemashanu nekuda kwekuti vanenge vasina kubayiwa nhomba.
Takaonawo kuchinzi kuMarsh West kune vana vakafa nechirwere chegwirikwiti vamwe nemahumunya, vachinzi vanoenda kukereke isingabvumidze kuti vapiwe nhomba kana kuti vaende kuzvipatara. Dambudziko iroro ringagadziriswawo sei?
Makereke anonyanyonzi nevanhu vasingafariri kuendesa vana kuzvipatara vane utungamiri. Saka kurudziro yatinoramba tichipa ndeyekuti hurumende inofanirwa kupota ichisangana neutungamiri hwemakereke iwawo vachivapa muono wakanakira kubayisa vana nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Uyezve tine mutemo unonzi wePublic Health Act. Saka mutemo iwowo unoti mwana ari pamakore oro ane makore ari pasi pemakore mashanu anotarisirwa nemutemo kana kuti anochengetedzwa nemutemo unoita kuti mwana iyeye ange achiwaniswa kubayiwa nhomba inomubvirira zvirwere zvase zvamareva izvozvo zvinokwanisa kudziviririka.
Ko, imiwo sangano renyu vaRusike munoshanda sei muzvirongwa zvakadai?
Tiri organization iri deeply rooted mucommunity. Saka tinosevenza kunyanya-nyanya nana mbuya utano vatinoti mavillage health workers vaya. Tinosevenza zvakanyanya nevatinoti mahealth literacy facilitators. Mahealth literacy facilitators ava ndo vanonyanyopa dzidziso kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vari vanhu vanenge vachibva munharaunda uye vanotaura mutauro unotaurwa munharaunda imomo.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tirikutarisa vadzidzi pazvikoro zvepamusoro soro vakawanda muAmerica vari kuenderera mberi vachiratidzira vachikurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza imiswe asi hondo iyi iri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge Israel yati yave kuda kutanga kurwisa guta reRafah mushure mekunge nhaurirano dzange dzichiitwa kuEgypt dzakundikana. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvatiri kuona ndezvekuti kune chikwata chavana vechikoro kumayunivhesiti vari kutaridzira vachindovata kana kunokemba pamayunivhesiti kunyanya mayunivhesiti makuru akaita sana Southern California, akaita sana Ohio State unoku, Ohio unoku, vachiratidzira pahondo yeIsrael neHamas. Zvavari kutaura ndezvekuti hondo iyi ngaimire, hondo iyi yaparadza zvakawanda kusanganisira navanhu vanosvika kuma35,000 uko. Zvekare vari kuti America ndiyo iri kupa zvombo kuIsrael, vari kuti zvekare America ndiyo ine simba rokutaura neIsrael. Saka ndiyo pana makakatano ipapa nevana vechikoro vachiti aiwa tinzwe ivo hondo ipere.
Vezvikoro vanoti pamusoro pekuratidzira kweso,
vezvikoro vanoti kuvana vechikoro ava takambokupai mukana wokuratidzira, asi pari zvino nguva yekuratidzira yapera, nokuti pamuri kuratidzira pacho nzvimbo yamuri kuratidzira yacho yemumayunivhesiti acho haisi yaizvozvo.
Iyo hurumende inoti
hurumende yeAmerica inenge ichitsigirana vana mayunivhesiti kuti aiwa mazo zvinyanya nguva mapuwa shoko tarinzwa, ndiko saka tichishandisa mari dzakawanda kutotuma vanhu iko kunorwiwa ikoko. Saka hurumende inonzwa muAmerica mune kodzero dzokutaura.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapindira musarudzo nenzira ipi?
Nyaya iyi ichapindura musarudzo chaizvo dzokusarudza president weAmerica, nokuti kutoita ruzha kwairi kuita izvozvi iri kutopinda muvanhu vari kuona news dzacho, vanhu vachitotora masaidzi kuti uyu ndiyo watingakwanisa kupinza apa nokuti uchazosapota nyika yeIsrael. Nokuti sokuziva kwedu isu ukama huri pakati peIsrael neAmerica kwakabvira kare ndokwamandoro kwati.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi. Mazigi awa hamuna ngabonga aone plani, aone plani chaiyo, nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufuel, amaramba kufuel isu tisi tomashandisa vachisundira isu, iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maus havuvawani kana wani mwana wavo kana maminista avaino anoshandisa zigi vanongosundira isu kwatiri, uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka, saka vanoda kuti munhu wese ave murombo.
Haina hangu zvinoita munhu anoye munangagwa kauyu, hazvimbotondifadzi zvachose zvachose chose, bhozi vanhu vemunyika yeZimbabwe, vana vemuZimbabwe vanotambura almost 97% yekutambura, asi kwete zvinoti kwaitina nyika yedu haina mari. Nyika yedu ine mari, asi kuti vari kutidzvanyirira, havasi kushandisa mari ivi zvaikafanira kuti tishande. Saka ndinoti dei zvaigona vazvo, murume uyu abva chako chaiko, tamboisa vanhu njere duku vane nzere dzakaronza, vanofararawo vanoratidzawo nekufararawo kuda kuti vamwe vanhu vararame. Uyu abvo kana zvitogona kutoti atoita zvekudo sungu ati musunge chaicha kuti abvepo.
Makadi paStudio 7, vedu veStudio 7 tinokumbirawo mutiisirewo chichemo ichi kune vanhu vekubhodha rekuzimura, nekuti toti takatenga ufu zvinonzi dikileyai patanoziva kuti kuZimbabwe kune nzara. Hama dzedu dzofawo here nenzara, imimi mechida kuti mungodya mari yatinochidikileya, pane kuti chikafu ufu nehunenge tochifanira kuti upinde for free, nekuti vanoziva kuti kumusha kune nzara. Saka tonzi dikileyai, saka tofawo here, hama dzedu dzofawo nezvara here? Ndini Nathani Mhere, ndiri pano paSouth Africa.
Makadiko paStudio 7 panapa nemhuri yeZimbabwe? Ini maonero angu kazvatori pachena kachero kune dofu rese ranga risingazive kuti
Sezvongo yedu yapera topota sabisore nhau dzedu dzanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu vhufu. Vana vechikoro vapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikurisarisai nemufaro.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Inkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lePhalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill. Ukhulumende uthi usebenza le commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo eCollegeini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edalele parlamente awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimachumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukukhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela iMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedala lePhalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiPhalamende kuhlangene amakomiti amabili, iKomiti yeJustice Legal Parliamentary Affairs bese kusiba leKomiti yeThematic Committee engihlala kuyo mina, iKomiti ekhangelana lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane nemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sisithi khangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano le ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasitshiya galombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu, abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayile eParliament, baxoxisane ngokuthi imithetho le bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho le ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecina ngolwesihlanu. Thina silapha eMarsh Central, kusasa siyabe siseHarare, abanye baya eKadoma baze bayephetha sebeseBridge becover indawo zeMandebeleni, labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland. Ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode, ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu, simbuzisise. Ngiyaxwayisa njalo uZulu, ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi. Phakamani liyekhuluma imbono yenu, nxa kuyukuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament, ufana lomuntu ohlezi edayele eParliamente, ukhuselekile okukhulumayo, akukusindawo awubotshwa ngakho. So ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga abedayele eParliamente uxoxisana lawo kabanzi.
Lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza lekomishini ebona ukuvikela inkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo, njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZIG. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS.
Imbiko evilayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZIG. Siphinde sibe leminye imbiko evilayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi isikolo ama-heads wonke ayamukeli iZIG noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugavana we-Reserve Bank sizesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke, iZIG, i-US dollar, i-bond kumbe i-RTGS, izimali lezo kazilingani sisithi. Pho-ke isizinto esizasetshenziswa yisiphi? Sokube umthetho ethi o-headmaster bengasebenzisi i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahambe ezikolo bengelazinto ezeneleyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake rate ephezulu esingashitini uhulumende uti-rate yakhe i-14.5 kodwa uthi uyangena ezitolo uzithole izitolo ezibiza o-19 nako-20. Khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine selingasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhodi. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi, ikakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuyiwa bahola izikiliyo mholo wakho bazashiye kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi, siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabile yini imali eziholayo ngaphandle kwalokho. Kame ukuthengela ama-MPs, kame ukuthengela ama-ministers, kame ukuthengela abantu be-judiciary, kame ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum. Siyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali ye-ZANU-PF kusasa. Lusuku lokuqala lwezikolo kodwa ke thina sizalubiza sithi yi-zero day. Njengoba upresident ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo, simbone enikeza omunye umama obugidileyo enikeza 800 US dollar. Sithe ke thina siqoqane singamalunga awe ababalisi bakhe kwenzela ukuthi umholo wethu kutshintshele kuye esikole. Ngelanga lesibili umholo wesithathu sine ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siye buyela ekilasini mhla uhulumende walungisa iholo lethu laba yi-$1,268. Uhulumende wamisa i-heritage studies.
Selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela isikhalazo zethu.
Empeleni empeleni uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4-0. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabozinta ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 65, igunya lokubhikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe-ATUS, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esulele imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuza kwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kulabantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure akula mnotho okhula ngama-tax. Umnotho ukhula nge-productivity. Ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi kanti ingwane vele kusuke iqondana labantu abama-US dollar. Siyazi ukuthi sezingela bona abama-Nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayebele izimali zabo.
Pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kutho ukuthi vele umnotho waleli lizwe usungizwa ngama-US dollars, i-multi-currency. Yikho babevele bengafuni ukuthi bayikhiphe i-circulation ku-multi-currency basket. Ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits le-diaspora, imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthena le-investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-visit ngoba akula bantu abaningi abalama-Nosco account. Kuzakuthuthi-ke kuza kuba nabantu abathi khona abasasebenzisa imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelisho kuthenga ngaphandle kwelisho.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars. Singabe sikhangelele omari i-Bucks labo i-Kokesh. Kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars. Osebusiness bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe ngumthelo wama-electronic transfers kumbe ngumthelo we-VAT kumbe umthelo we-customs bayajikela nje izulu kulaba abathengayo.
Lokhu babangwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga?
Lelo liqiniso kota pere njema siyazi uti uu hambu isa kati keshe pendi lako gulo mtelo gulo mapenichazi
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye Common Markets for Liberal Solutions. Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempila kahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya kubika uBathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo umkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Eka amehlo angigalisa khonapha ngangisasebenza enwayizila nje ahla ngigalisa khonapha amehlo lana lakathe ezilokenjalo ekuseni kumbe ntambama hayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngingasabona kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind inenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane i-$400 kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle kuyabe kusiya kuncipha kuncipha njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizingelezi nje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kunezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lowo.
Sigoqela ukuthi umuntu sebonakala ufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi abahlala bephandle zinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lomkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Kwezi phathelane leMelika sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolitshini leColumbia University kweleMelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel leHamas. abezindaba abe-Reuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolishi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni le-Michigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutsha izifundo. Kuqhubekela phambili kutshengisela ukwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele-Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama university nje amanengi ase ngani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku ku side le right na ku center kweze politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle, indaba ye Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle, babona ukuthi ngabe mhlawumbe qongosela kakhulu kuBenjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel, ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba, ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu ohlangothini lwePalestine. Noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 labahlukuhlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zana abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo, ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi, ngabantu makhaza, abomama, abantu besifazane, nabantwana nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenze ama-strikes lapha, bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel nama-Palestinians. Ubona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba. Kodwa-ke njalo ngani uyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba, ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israelis kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha, indaba yamaJuda makunamaJuda phakathi, indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba abantu aba-elektiwe ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula, noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula, ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu, ukuthi ngawe ungumongameli kumbe ungucongressman or anyone ongabe evotelwa akulula. Akulula impela, ngoba indaba yakhona edila ne-Israel ine-support, Israel ine-support eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Chicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abe-Reuters, i-Hamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele-Israel. Kukhangelelwe ukuba ele-Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele-Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu, 34,900 eGaza, selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli le-Hamas nyakenye. Ele-Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafah, lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel kwezinye indawo eGaza. sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila nxa liphila, siyabonga ukusimezela indaba ezimnandi sizo zonke. Ukhuluma lo Dube ngiseGwanda, Ward 6, ngaphansi kwendlu kaMathema. Ukhuluma lo Dube, siyabonga bake sikhulani senza njalo. Siyafisa ukuthi ngabe umnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamazigi leyo ibe into ethengayo amaphetro. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi, kade kwathiwa kulomgwaqo oza kwakhiwa obambanisa iGwanda leBulawayo ohamba phakathi lapha kuWard 6. Hayi kasikuboni mbizo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisise elizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe. Njengalokhu esikubonayo kutshintsha imali ezingaki, kutshintshwa kubhondi kungena kuziki. Abantu badliwa imali zabo baluzile abantu. Vela kuna muntu ongabathemba lapha. Balaluke betshela abantu amanga bethi abo GNB bagcwele ukudla kwepenile eZimbabwe kula muntu oyalala oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje. Abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni. Ilizwe kabalibusi kahle. Kanti kona why kuhlala kuphathelwa ama-citizen umbhobho njalo nje kuthola umbhobho njalo nje kuthola umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu behambe betshelwe kahle bezwe. Angithi abantu bayafostela abantu labo. Hayi bona abantu babafostela she. Umuntu yonke kuyafostelwa elizweni lakithi. Ngendlela ukuthi kakhulu umuntu obafunayo. Abantu kababathengi. Abantu kababathandi.
Basazi ba masazi bami njani kodwa niyaphila. Hayi nathi siyaphila. Hayi ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide umfowethu. Uyabona ugolide umfowethu? Amagama akhe akhuluma avela ngeke emsebenzini. Ukuthi kumele kubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzini. Kavala amafoni singabe labo touch screen. Ngamanje sengise technology. Into yokukhuluma sisakhuluma sesithatha kuphela send i-video, sithatha kuphela shoot izithombe sithumele abelungwini. Abelungu bazobona kuphethe kusezima, anye asembhathi kusezima. So yekeme kancane nje uthume. Technology ijumele sisebenza babakhulu, sisebenza kukhulu. Wena ngukhulu nje. So into ozikhuluma nje enza bokhulu ukuthi awucabangi, awusebenzisa ingqondo. Ngokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology yasesebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sibhizi, senza ama-technology lapho esisebenza khona. Sibhizi ngamakhamera, sibhizi nomarecord. So wena usuzama ukuthi wena usungavala umuntu ukukhuluma. Hhayi makancane juma. Makancane golide, makancane khulume.
Studio 7 ngisabonga, siyabonga abasakazi bethu. Hayi sabezoba ubujuma, hayi bayabusa abakhokheli la. Ngoba umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu uma bekhuluma, manje lawo hayi bakhuluma, manje babakhaliswa yilokhu befuna ukugqibela abantu ukunywa. Akusiqiniso le into ma imbi vele iyasola. Bona abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula, abayeke ilizwe, abanye bethathe labo bantwana bezimbabwe bekhokhele. Iqinisa nje eliphelileyo, siyabonga umthuma labejwazileyo ngokuhlanganisa imntwana.
Labo ngabanye babaleleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu kuWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyezika. Singake ehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Ukhulumende uthi usebenza le commission ebona ukuvikela inkohlakalo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezig. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.